Mubvunzo wedu wanhasi uri kubva kuvanhu vakati wandei, vanosanganisira Primrose, Freddy, Onai naClerk. Vanobvunza kuti, kodzero dzezvikwata zvidiki zviri munyika, zvinosanganisira vakaremara, masope, nemamwewo marudzi madiki, uye nevechingo chani, dzichachengetedzwa sei mubumbiro idzva?
Munoona hungu, ndakachitamba zvangu kuti takafanana, asi hazvo chokwadi ndezvekuti hatinyakunyatsofanana, tinotisiyanei. Ukaona kuti munhu anofamba nepamakrachis paya, nekuti hana rimwe gumbo, haana kuzombofanana nemakumbo mairi, nekuti tikati ngatimhanyiranei zvinosiyana. Asi vane makrachi vese vakamhanyirana, vanenge vachimhanyirana nekuti vanenge vakadi, vanenge vakafanana. Saka toita sei nevanhu vakadaro? Mubumbiro redu remutemo riri kuteera iri. Ndofunga pane zvitatu zvatingaite kuti vanhu vakadai tingavagadzirise sei. Chekutanga ndechekuti tingafunge kuti zvingai zvakanaka kuti tione kuti kana tichiti paramende yedu ichaita vanhu 100, hatingati here muvanhu 100 imomo panofanira kunge paine chikamu chatinoziva kuti pane chikamu chekuti vanhu vakaremara vanofanira kunge vaine vanhu vanovamenerera muparamende imomo. Angave munhu mumwe chete, angave vanhu vashanu, angave vanhu gumi. Asi ndofunga chakananga ndechekuti tinyatsoti ngapave nevanhu vanomiririra vanhu ivavava vatinoziva kuti vane zvinovanetsa muupenyu hwavo. Chechipiri, ngationei kuti iyo bumbiro redu iro riri harikwanise here kuti ringe richitarisa, ringe richiona kuti taisa mutemo wokuti vedu wega kwapera makore makumi matatu ezvine tichizvitonga, asi vanhu vechikadzi vanga vachionekwa kuti havasi kunyatsopihwa mukana wokutongawo zvakanaka. Saka ngatiisei mubumiro remutemo mutemo unoti ivo vanhu ivavava vanga vasinganyatsotariswa zvakanaka, tovaita sei kuti tibve kwavakanga vari nekukurumidza kuti tisvikevo patiri nhasi uno? Yatingangoti yakunzi affirmative action, asi haikona imwe affirmative action yatinonzwa iyayo yekuti ngandigare ndichingopa, ndoda kuti ndiine pakambani yangana ndigotora, ndigoenda pakambani yangana ndigotora. Iyo unyiro haisi affirmative action. Chechitatu, ngatiendei kuti tione kuti zvakare toita sei kuti tione kuti mubumbiro remutemo tine ma-institutions andataura kare ayaya anokwanisa kuti atibatsire kutarisa vanhu ava vanga vasinganyatsotariswa zvakanaka mubumbiro remutemo. Iwo anana anti-discrimination commissions nana gender commissions, ma-commissions anotibatsira zvikuru kuti nyatsoona kuti vanhu ava vanga vari disadvantaged kudhara takwanisa kuti tivagadzirise mubumbiro remutemo ranhasi.